Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 18, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tisu nechekutanga panyaya yakatotika zvekuti anti-corruption ngaitosunga vanhu vekupariamendi vakapa tenda iyoyo.
Pave kuita kuna kurirana nyoka mhenyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlainert iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa.
Unogoka ndamafazapazi iyo hurumende ichikudza kuti chidzidzo hachisati chadambuka uye kuti tiri kuda kutarisa kuti tione kuti zvatinazvo ndezvipi.
Hurumende inoti vashandi vambomira kuratidzira sezvo mutungamiri wenyika negurukota rezvemari muzvinafundo muzvinafundo Mutulincube vari kuzeya kuti vowedzera mari yakawanda zvakadii kuvashandi. Dynamos neHighlanders dzoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pave kuita kuna kurirana nyoka mhenyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlainert iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa. Bepanhau reHerald rinoti munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Govamatanga ndivo vakanyora tsamba kuna mabharani mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda richivaudza kuti vasabhadhare kambani iyi mari yaida iyi. Asi pavabvunzwa neStudio 7 nhasi kuti vachaongorora zvakaitika here kuti kambani iyi ipiwe basa iri, mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati paramende ndiyo yakatomisa kambani iyi nekudaro hapana chekuongorora. Asi dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kuti panofanira kuitwa ongororo. Kunyangwe hazvo malaptops emhando yepamusoro-soro achitengwa nemari iri pasi pezviuru zvitatu, paramende yange ichida kutengeserwa malaptops aya nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe. Studio 7 yaedza kubata vakuru vekambani iyi asi nhari mbozha dzavo dzange dzisiri kudairwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaMadhok Chivasa.
Tisu nechekutanga panyaya yakatotika zvekuti anti-corruption ngaitosunga vanhu vekupariamendi vakapa tenda iyoyo. Maofisazi vekupariamendi anga ari involved acho anofanwa kusungwa. Pafanwa kusungwa futi madirectors emacompanies ayo akapuhwa tenda iyoyo nekuti ndo vanhu vari kuita uori. Vanhu vava vanga vachisungwa. Asi kuti tiri kutiwo isusu sebato reNC vanavavava vaziva kuti ZANU-PF ndiyo chaichaiyo hurumende iripo. Zvese zviri kuitika zvouori zvinokonzerwa nekuti hurumende yeZANU-PF iripo ndiyo inenge ichipromota zvinhu zvakadaro zviitike. Saka nguva dzisati dzikabvie dzasvika havafanwi kunge vachivhotera nemapato ane uori akaita seZANU-PF. Amavatsvaga mamwe mapato asina uori.
Asi tiri kunzwawo kuti kambani yakapuhwa mamwe matenda akati wandei wandei muhurumende. Poitwa sei ipapo?
Ndizvo zvatanga tichitaura tichiti nyaya yakazongobudai kupariamende inogona va ichinguva nyaya imwe chetewo zvayo iri kutotadza nyaya dzakawanda dziri kuitika. Seizvozvo zvokuti kambani inonzi inenge ichiwanikwa iri pamakambani dzanopuhwa forex kuZedbank inowanikwa ichipuhwa matenders dzimwe kuva kuBhindura dzimwe kuva muHarare inopuhwa nemagovernment dzimwe nguva inopuhwa nemaparasitos ayaya makambani zvokuratidza kuti kambani ikambani inotoshandiswa kuita uori ikambani uori. Saka zvakadaro hatifanirwi kana kutomboti wange pasimatana nguzi ya kato kwa nauta zimbotu wane kwa kutipaya mboto puwa matenda ita matenda hazu wa ya iku jira yuku wa matenda ita ya kange jikwansa yereku se supply zunzu wacho za waipu wa kutina uzuwa ganti ii kamba ni nosha andi swa kita uori ya mama rengu wari mwende wane masimba muru mungu
asika iyo urumende irikuti ndoo yakazo fushunura zvangazvo chiitika izvi nekudaro irikukwanisa kurwisa uori
aiwa izo zvazvina basa zvekuti kwanzi zvakazoonekwa pakudaitwa payment asi kuti nyaya inotorwadza ndeyekuti vanhu vakanga vatonzi vapuwa tenda kutombosvika pakuti munhu anopuwa tenda achipuwa tenda yekutenga zvinhu zvatinoona zvese kuti zvakafanana tinonzi kwanzi watenga mbudzi asi waitenga $1,000 zvinhu zvisinganzwisiki izvozvo saka ndofunga kuti nyaya yekuti vakanga vatopuwa tenda ndo nyaya tiri kushoropodza uye kuti hurumende kana ichitaura kuti ivo kana vachati vakangoona izvi zvakaitika ko mamatenda ese avaipuwa hatakuona aya vatarisa here vakaona kuti zvava zviri pamutemo vatarisa here vakaona kuti zvinhu zvacho izvo zvakaitwa zvese zviri pamutemo saka izvi tirikutoti aiwa tsanangudzo idzi ndo dzimwe dzonyanya kutoshatirisa
mutauriri webato rinopikisa renational constitutional assembly vamande kuchivasa vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi rezvemari riri kuenderera mberi nekuita tsvakurudzo yaro panyaya yekuti vashandi vowedzerwa mari yakawanda zvakadii nekudaro hapana chikonzero chekuti vashandi vehurumende vakande mapadza pasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuwedzera mari muna gunyana uno asi vashandi vehurumende vari kuudza Studio 7 kuti vanenge vakangogarira guyo sembwa sezvo pasina chiri kubuda. Vamwe vashandi vanoti vacharamwa mabasa kutanga musi wa26 gunyana. Masangano makuru anomirira vashandi vehurumende anoti reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nereFederation of Zimbabwe Educators Union akati ari kutora danho rekuramwa mabasa. Mugozeya nezvenyaya iyi Tabata vamavhima.
Vane matomo acho kunyanya ndeve Ministry of Finance and Economic Development uye mukuru wenyika wehurumende vanofanira kutanga vaudzwawo kuti ndizvo zviripo inivotumidza kuti zvinoitika here kana kuti hazviitiki. Saka avo vanozonoenda munhaurirano nevashandi vanenge vakamirira hurumende vanoenda vave neruzivo igogo. Saka ruzivo igogo ndedzakakamirirwa kana kwangovepo zvoreva kuti nhaurirano dzoitika vashandi nehurumende zvinenge zvabuda imomo ndezvinozoziitiswa.
Saka hapana hapo nguva yati yatarwa kuti munofunga kuti zvingaapire rini zvekutaurira namurumende.
Yes, asi chandoda kuti vashandi nenyika yose vazive ndechekuti hurumende haisati yaita renege kana kudambura promisi iyoyo yatakaita. Inongove nyaya yenguva uye kuongororwa kuri kuitwa neiro department iroro neministry iyoyo yefinance neeconomic development uye maapprovals anenge achidiwa.
Saka kuri kuti pazoitwa chibvumirano mari inenge yakubackdatewa here muzvinafundo kana kuti zviri kubazi rezvemari?
Vanotiudza kuti zvinogoneka here kuti iitwe backdated nekuti inotanga rini kupiwa vanhu kana ichinge yabvumiranwa nayo. Ndo patiri.
Ko vamwe vatotanga kuti aiwa ngatikande mapadza pasi nekuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira.
Unogokanda mapadza pasi iyo hurumende ichikuudzai kuti chidzidzo hachisati chadambuka uye kuti tiri kuda kutarisa kuti tione kuti zvatinazvo ndezvipi zvinogona kuitika ndezvipi wogokanda mapadza pasi sei. Vanhu vose vanofanira kuziva kuti nyika inofanira kutongwa ichitarisa zviri objective kuti maresources atinawo atinogona kupa vashandi ndezvipi nokuti kana tikangoti tava kupa percentage yakati izvo zvisingagoneki zvino hazvibudi zvakanaka. uye tinogona kuti tinoda kupa percentage yakati asi kana taongorora totoona kuti kuda tingagona kupa yakati kurei kudarika ipapo saka ngavarege process iri kuitika iitike kuitira kuti hurumende igoziva kuti areviews acho anenge akamira sei.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain neCanada dzinoti Eritrea yaudza mauto ayo kuti agare akagadzirira hondo mushure mekunge kurwisana kwatanga pakati pehurumende yeEthiopia nepakaipandukira veTigray People's Liberation Front kana kuti TPLF. Kurwisana uku kunotevera chibvumirano chainge chambonyoreranwa muna kurume asi chisiri kuremekedzwa. Kunyange hazvo verudzi rwechiTigray vari kuti vakagadzirira kupinda muhurukuro dziri kuda kukokerwa neAfrican Union, vehurumende havasi kupindura kuti vanoda kupinda muhurukuro idzi here kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kuLondon kurufu rwamambokadzi Elizabeth uko avo vari kutarisira kuradzikwa musi wemuvhuro anova mangwana. VaBiden vakasvika nezuro asi kurufu uku pane vamwe vasiri kufara nekukokwa kwakaitwa mambo wekuSaudi Arabia Mohammed bin Salman uyo ari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita nekurayiwa kwemutori wenhau Jamal Khashoggi muna 2018. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Inini ndonzi Alan Chiboyi, ndimi president wevadzidzi wese paUniversity of Zimbabwe, iya muchirungu yavanoti SRC president.
Mukoma Alan, taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotungamirawo mauniversities ese kana kuti chancellor vachitivo mari dzakawedzerwa paUZ nekune mamwe mauniversity nemacollege imari dzakakodzera nekuti muZimbabwe mari dziri kubhadharwa kumauniversities uko dziri pasi chaizvo tichitarisa dziri kubhadharwa kune mamwe mauniversities mudunhu reSADC.
Zvinorwadza mukoma kuva nemutungamiri wenyika asinganzwisisi zviri kuitika paground. Kutaura kunoku vaMnangagwa munhu ari kunyatsa kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Masivo sefans vabereki wedu varairidzi masoja mapurisa vana mukoti vari kutambira mari iri pati pezana remaus dollar iri equivalent kuzimbabwen dollar kusvika pa 70,000 RTGS. Ona yunivhesiti ichisimudza mari kubva pataimbobhadhara kuenda pa 500,000 RTGS zimbabwen dollar. Wonzwa mutungamiriri wenyika woti mari iyoyoyo iri justifiable as isi tiri kugara kana kuti University of Zimbabwe kana kuti zvimwe zvikoro zvese zviri pachidanho chezvikuru kukunda masecondary schools ari kurarama kana kuti ari muenvironment yayo yega. Yeti tiri kuoperata tiri munyika iri kutungamirirwa nawo futi vaMnangagwa vacho vari kutadza kupa vabereki wedu mari dzakakwana dzemuhoro kuti tikwanise kunga tichiendeswa kuchikoro. Zvosiririsa zvorwadza kuti vabereki wedu vari vashandi vehurumende vari kuda mwedzi gumi nemiiri gore rese kuti vakwanise kunga vachishanda mari yekuti vabhadharire mwana mari yechikoro ari kuyunivhesiti of Zimbabwe uye vakwanise futi kunga vachibhadhara mari yechekugara yeyatinoti accommodation fee.
Vari kutioka pane mari dzezvikwereti dzinopiwa kuCBZ asi vari kuti imi vadzidzi hamusi kuenda kunotora zvikwereti izvozvo.
Kuenda kunotora mari aya anonzi maloans kunoda muchirungu inonzi eguarantor kana kuti munhu wekuti inini kana ndazotadza kubhadhara mari iya munhu uye anokwanisa kumira mira kuti mwana akatadza kubhadhara mari toto kukwanisa kunga ndichimira ndichisati muzangu takati kana iri mota kana iri imba mozotora imba yangu kana mota yangu mushure munga mwana adzidza kadza kunga akukwanisa kubhadhara mari ende imwe advantage disadvantage iripo ndeyekuti mari dzacho dzinoenda kunotorwa ine period of 6 months unenge waupanirwa zvakare unga wakudzosera mari iyoyo isusu sevana vemapeasant farmers anogara mumaraw areas akaita vanana unzumba kunana bvumba kwese kunana mutoko muzarabani honde valley hatina vabereki vari macivil servants vanokwanisa kunga vachimira kuita magarantua zvinopa izvo kuti zvongoitendera vana vashoma tikamutsa vana vashoma vari kumayunivhesiti kuti wawane access yekunonotora mari dzacho dzemaloan asi kana usina anyone anokwanisa kumira ezegarantua haukwanisi sosi kumbiro chedu isusu semastudents chiri pachena ngavatipe mari todzidza tapedza kudzidza tozodzosera mari mushure nokunga vatipa mabasa
ko zvavari kutika mamwe mainvesto ari kutobhadhara mari iri pasi kudarika mamwe kudarika zvimwe zvikoro zvesekondari neprimary
nekuti zvimwe zvikoro zviri kubhadhara mari yaka ndopatinozodzoka takutaura kuti dzimwe nyika dziri kupa tertiary education for free sanga vangotipawo tertiary education for free
mazuva apera tanga tichionawo vadzidzi vachisungwa mukatodziva kuti zvinhu zvakamira sei painvesto of zimbabwe apa
zvinorwadza constitution yandanditambotaura futi nezvayo pasection 59 inopa kurudziro kana kuti mupumiro kumabusiness kuti vava vanenge vaine unit vanobvumidzwa kunga vanga vachipetishina mushure mezvo vanobvumidzwa futi kuti vange vachiratidze but zviri pachena kuti hurumende yedu nemapurisa nemasoja neadministration yatiinayo pauz pavanoverenga bumbiro remutemo vanojamba pegi ine provision 59 of the constitution why because vana pavakatanga kuratidzira musure mubvuro wiki ratabva iri tine vana 14 gumi nevana vakasungwa vakaendeswa kwavondeo police station kwavakanganopiwa nemhosva yekunzi vaita disorderly conduct vachitanga futi kumbunyikidzwa kunzibhadharai mari yefaini kuti mubude munomu vamwe 12 vakatobhadhara gumi nevaviri vakabhadhara vamwe 2 vakaramba vakati hatina mari yatinobhadhara ndoi kubhadhara mari tinenge tabvuma kuti tapara mhosva hande kumatarezi mhosva wana vakaenda kumatarezi mhosva vakabuda vasina mari yechibatiso yavanga vambobhadhara asi vari kudzoka zvakare mukoti musi wa29 toita futi vamwe vakasungwawo kuti nemusi wechitatu vari vashanu vakaenda kupolisi vakanzibhadhara emari yefaina vakaramba vakaenda futi kukoti musi wefriday vakabuda zvakare pasina mari yechibatiso yavanga vabhadhariswa vari kudzoka futi mudare mumazuva mashoma ari kutevera ndo mamiriro akaita zvinhu kusungwa kwakurwitwa vadzidzi pauniversity of zimbabwe
vaallen chipoi ndivo vanotungamira vadzidzi pauniversity of zimbabwe vanga vachipindurawo mashoko anyorwa mubepanhau resunday mail nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitsigira kuwedzerwa kwemari dzechikoro kuzvikoro zvepamusorosoro iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
akadito wawande pachirongwa chedu zvechitendero nevateereri wese vanoteerera chirongwa ichi inini ndine mubvunzo wandinawo wekubvunza kuti chinopa kuti pachikristu titi isusu makuhwa hafanire kurohwa inyaya yei inopa kuti chiwanhu ichi chinzi hachina kunaka pachikristu ivo vakuru vekare vaichiita kubva kare nakare vachiti munhu anenge afa ari munhu uye anenge amunhu mukuru anonzi anoitirwa chiwanhu ichocho ndoziva kuti chiwanhu nechikristu pane pazvinopesana pakati wandei but pamwe pacho zvinenge zvichida kutiendera nei nokuti patsika dzechiwanhu panodzidziswa kuti vanhu vagare vachiita zvinhu zvakanaka ende kana pachikristu tinodzidziswa kuita zvakanaka ende uye vakuru vedu vekudhara gaindova zvichinzi pakupira kwavaita kana kukumbira mvura kana chii waizoti mutisvitsirewo kuna musika vanhu kureva kuti waiziva kuti kuna mwari ari pamusoro pemaancestors avo kana kuti toti wadzimu wavo wavanenge vachikumbira waya So ipapo pari kundinetsa zvakanyanya panoda kuti wafundiswa atibatsire.
Emanheru akanaka vatereri. Ndinoitwa Pastor Rebecca Makai. Ndoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wekuti kosei isu makristu tisingarovi kuva kana munhu achinge afa. Ndoda kuti maita mabvunza zvakanaka mukataura kuti mukristu chiko chinombonzi mukristu chekutanga. Mukristu munhu wakasiya zvaaiita kare akapa upenyu hwake kuna Kristu. Saka Bhaibheri soko raMwari rinoti ava chisikwa chitsva, robva rati zvakare zvatopfuura, zviro zvose zvava zvitsva. Saka kana mukristu achinge ashayika kana kuti mukristu achinge ashayikirwa, tinoviga, tinochema, tinorangarira, yatinoti memorial iya, kurangarira mabasa ake aiita tichinyaradzana pamwe chete. Hazvina kuipa izvozvo, zvinokosha. Hatisi kurova guva kana munhu afa tichinyaradzana tichichema pamwe chete toviga. Tiri kungonyaradzana nekurangarira mufi wedu. Ndochekutanga. Chechipiri, hama dzedu dzakafa hatidzishore kuti dzakafa, saka tifane kutaurwa kana kuti aiwa tinodzirangarira. Zvatinongoitawo masaints ari mubhaibheri, tinotaura nokuda kwana Peter, ana Saint Peter, ana Saint Paul, tinovarangarira tichitaura mabasa vakaita tichiparidza. Nevafi vedu hatirambidzwe kutaura zvakanaka zvavakasiya vaita panyika, hatirambidzwe kuvaita ona ane miromo yedu zvedu kuvakudza. Chinozoshata ndochekuti maakuchida kudzora mweya wemufi manje. Ipapo manje ndopanoshata. Maringe nebhaibheri hazvienderani, nekuti mukada kutarisa soko raMwari rinokombeya rufu nekurara. Tinoona mune magwaro akawandisa anotaura kuti kana tichinge tafa tavata, hatichisina chatinoziva, hatitombozivi kana kuti nguva iri kupfuura here kana chichiri kuitika chakatikomberedza. Ndo zvinonzi rufu izvozvo. Bhaibheri tikada kuritarisa kubva pana Ecclesiastes chapter 5, Paridzi chapter 9 verse ya 5, nechirungu rinoti for the living know that they will die, but the dead know nothing. Their love, their hatred and their envy have now perished. Kureva kuti kana munhu achinge afa hakuchisina maringe nebhaibheri, hakuchisina chaachaziva. Imi vapenyu ndimi munenge mune nyaya dzenyu dzamuri kuda kuti muitire munhu iyeye, asi maringe neshoko raMwari munhu iyeye hakuchisina chaachaziva. Nguva ichazosvika maringe nesoko raMwari pavanhu vachamutswa mukuti tibatane pamwe chete naKristu kana hwamanda ichirira. Ndo zvinotaurwa naPauro muna vaRoma chapter 2 verse 7, yaanotaura kuti tichabiswa miviri inoi yatinayo iyi, topfekedzwa miviri inobwinya kana Kristu achizodzoka. Saka ndikuda kuti ndingotaura nechiti hatirovi makuva nekuda kwechikonzero chekuti kana munhu achinge afa watoenda zvachose. Kana munhu achinge afa wavata, haachadzoki.
Tinotenda Reverend Rebecca Makaya. Vatereri, kana mwine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumire maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka Hwande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda tanonoka Hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, tombotarisa zvabuda mitambo yemakota finals echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FC Platinum yapinda mufinari yechibuku Super Cup yarova Dynamos 4-2 nemapenareti mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa. Mitambo miviri yasangana zvikwata zviri izvi. Yapera iri mangange 0-0 kuratidza kuti zvikwata izvi zvakainzana pamasimba. Asi mutambo wanhasi wapesanisa matambiro avo mushure mekunge wapedzwa nemapenareti apo Brian Banda akanda chibodzwa chaitisa 4-2 FC Platinum ichikunda. Mongororo wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti FC Platinum inokodzera kukunda mumutambo uyu. FC Platinum yave kusangana neHerentals masemifinari emakwikwi aya zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata waitwa mushure mekupera kwemitambo yanhasi. Herentals yakarova Manika Diamonds 2-1 nezuro muNational Sports Stadium kuti ipinde masemifinari. Captain weHerentals Brighton Majarira anoti havasi kusandura maitiro ematambiro avo kusvika vatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Hatongofura bene zvataita pese kumashuro kwa hatimbo hachichindiri kuti takuenda kumana. Tongoita tongoprogressa zvatasingoita. Zvatasingoita trainings kubva chibuku chachisanga ndozvatongokontinua nazvo zvikatasvika mupatirwa kusvika kupenyu.
FC Platinum ndiyo yega yakambotora mukombe uyu yasara mumakundano aya mushure mekunge Highlanders yarowa 1-0 nevabatidzano vayo veBlue Chiefs. Izvi zvave kureva kuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Caps United, Dynamos neHighlanders hazvisisimo makwikwi echibuku Super Cup. Blue Chiefs yave kusangana neBlack Rhinos iyo yarovawo Chicken in 10-5 nemapenareti. Semifinary echibuku Super Cup ariko musi wa15 gumi guru finary ichizotambwa musi wa19 mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko atatambira anoti Lansford Mapfumo aimba nechikwata cheBlack Spirits chinotungamirirwa nemukoma wake Thomas Mukanya Mapfumo. Ashaya anonzi ainge arwara kwenguva yakareba nechinofungidzirwa kuti chirwere chegomarara. Lancelot airidza ngoma nezvimwe uye akashanda nechikwata ichi kwenguva yakareba. Studio 7 yaedza kubata Thomas Mapfumo kuOregon muAmerica maanogara asi yakundikana. Ko kambo ndiana paradza musha kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pave kuita kunakurirana nyoka menyu panyaya yekuti ndiana akapa basa kambani yeBlinat iyo yaida kutengesera dare reparamende makombiyuta nemari yepamusoro-soro. Highlanders neDynamos zoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.